kasi ya shirungu lwadza and maroro anakaitwa kuti pheni yacho ite isinge iri kuramba ichingowedzera but the treatment that I'm getting actually helping because ndambobaiwa injection yekuti marwadzo ambodereza.
Anzi nana chiremba makakuvara zvakanyanya sei?
Ana chiremba pakandivheneka nezuro chakatanga kunyatso kuona changa chakakuvara pandiri angari ruoko rwangu ri kuleft rakachikoka nemarwadzo angari kumagadziko kwandandarwa nemabatatix ekare nerimwe ruoko rwangu rokuraiti harina kutyoka zvavo but ronga rakazvimba nekumesoko kwandakarohwa nemapurisa magirazi angu akapwanyikira kumesa.
Vari kutaura here vana chiremba kuti mungangoburitswa muchipatara rini?
Vana chiremba vasati vandiudza kuti ndingabudiswe muchipatara rini but pane mamwewo matest andamboitwa ekuona kuti hapana here marwadzo emukati anga asingaoneki ematest asati adzoka kubva kwaitwa kumalabs. Saka iyo matest aya akauya ndoanozoditemana magariro andichangozoita muchipatara.
Pane matanho muchange muchitora here nekurohwa kwenyu?
Matanho aripo atatitanga kuda kutitora gesi marohero atati mapurisa kuzi izizi hazva kungoenda zvisina kuonekwa kuti zvinombofamba sei kuzi muzwandarohwa chaiwo chaiwo ndaka the first place yandakaenda endoiri kucharge ofisi ikoko kwangu abva mapurisa acho kunoripota but mabatirwo andakaitwawo ndavataurirawo kuti ndiri gweta ndarova nemapurisa ndo asina kunaka nekuti nanhasi chaiye ripoti yangu haisati yatorwa endiko zvino ndave nezuva rechipiri rechi